Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, gumi guru 13, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirwa kwenyika yeAmerica, Lloyd Austin, vanoimbisa nyika yeIsrael kuti inorutsigiro rweAmerica mukurwisana kwairi kuita neHamas. Mapato ari kuchema-chema nemafambisirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvakabuda musarudzo idzi, okurudzirwa kunge achitevera matanho ematare edzimhosva ari munyika mukutsvaka kugadzirisa gakava. Musakanganwa chirongwa chemagitare icho tinokupai nechishanu choga choga. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica, Lloyd Austin, vavimbisa nyika yeIsrael kuti ine rutsigiro rweAmerica mukurwisana kwairi kuita neveHamas. VaAustin vataura mashoko aya pavasangana nemutungamiri weIsrael nenyika dzemaArabhu nhasi. VaAustin vasangana nemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu pamwe nedare ravo riri kuona nezvehondo iyi reIsraeli War Cabinet. Rwendo rwavo urwu runotevera kushanya kwegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken kuIsrael mudunhu reMiddle East.
The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented US fighter aircraft squadrons in the Middle East, and the US Department of Defense stands fully ready to deploy additional assets if necessary. So make no mistake, the United States will make sure that Israel has what it needs to defend itself, and Israel has a right to protect its people. This is a time for resolve and not revenge, for purpose and not panic, and for security and not surrender.
Mashoko gurukota rezvekudzivirirwa kuAmerica vaLloyd Austin vari muTel Aviv kuIsrael. Zvichakadaro, masoja emuIsrael nhasi apa vagari vemuGaza Strip vanodarika miriyoni imwe chete maawa makumi maviri nemana ekuti vange vabuda mudunhu rekumaodzanyemba kweGaza vachienda kuchamhembe kweGaza achiti acharwisa dunhu iri nechapasi. Asi sangano reUnited Nations rinoti panogona kuve nedambudziko rekuti vanhu vazhinji vakadai vange vachiwanikwa vachitiza munguva shoma yavapiwa iye. Rimwe sangano remaJudha muZimbabwe reLemba Cultural Association rinoti Israel neHamas vanofanirwa kugara pasi vataurirane kuitira kuti gakava iri ripere sezvo pane vanhu vazhinji munyika mbiri idzi vari kurasikirwa neupenyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata munyori mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reLemba Cultural Association, Dr. Takawafira Joe.
Dambudziko guru ririko ndorekuti ihondo yakabva kubva kare kwava kune vagari vechiJudha vaigara muIsrael. Asi dambudziko guru rakaitika ndorekuti pakaita machanges mugore re1947 zvekuti vakawanda vava kuzoona sekuti vanhu vechitendero chechiJudha muIsrael havasiriwo vemunzvimbo yeIsrael. saka pane dambudziko guru rinoda kuti vanhu vaonesane vachitarisa history yavo uyezve vachitendera varidzi venyika yechiisraeri kuti vange varivo vakaokupa nzvimbo yavo yemuisraeri vari varidzi yechijudha.
Zvamira zvakadaro, imi muri kuita sei panguva iyi?
Isu tiri kure hongu, tingadai tine origin yakafanana nemajudha ekuisraeri, asi takazomaigireta tikasetla muafrica and tiri mablack jews. Isu tinongohopa kuti vanhu vange vachitaurirana nokuti hondo dzese hadziperi nepfuti uyezve pfuti dzinouraya vanhu vakawanda vari innocent. Asi kuenda panegotiation table vanhu vachitaridzana history yenzvimbo uyezve vachikoshesawo nhoroondo yevaridzi vemuisraeri zvingapa kuti vanhu vaone zvakati siyane pane kuda kungombunyikidza vanhu kuti vange vachibvuma kutorerwa nzvimbo yavo nevanhu vakazogara muisraeri kubva kuna 1947 vachireplesa maindigenous people emuisraeri. Saka zvinhu zvese zvinoda kuenda panegotiation table zvichidawo kuti avo vanobvawo kuoutside vatingati vanoda kuyananisa vange vari vanhu vari neutral vasingatori side uyezve vanotarisawo nhoroondo yekuti chakonzera kuti musoro uteme chabva pati togadzisa ichocho pane kuti kuda kungobunyikidza kuti bvuma zvatinenge ndataura zvisingaenderani maererano nehistory inenge yakwakabva dongozozo ririko nhasi muisraeri.
Vanga vari munyori mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reLemba Cultural Association, Dr. Takawafira Zhou, vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 vari kumasvingo. Tichiri panyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abatawo Sheikh Ishmael Dua, vanove mukuru werimwe sangano revatendi vechiMoslem muZimbabwe, reSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita pamusoro pehondo yeIsrael neHamas iyi.
The situation now has gone worse and zvakuita kuti mainnocent lives ava achiita sei tichirasikirwa neupenyu wevanhu vari innocent including vana vaditi tozoya vakadzi vari defenseless nezvimwe zvakadaro. Saka we completely call for the complete peace and also we call for kuti Palestine even be liberated. Munhu wese ngaari munyika yake Israel, nyika yayo Palestine, nyika yavo.
Tichitarisa hondo iyi, mofunga kuti chii chingabatsiridza kuti ikurumidze kupera?
Kuti hondo ikurumidze kupera to our view, isusu maonero edu ndeyekuti vanhu vepalestine it has been long vachiopreswa. Kukurumidza kupera ndekwekuti Israel ngaibve munzvimbo dzerendo vakaokupaya vasiyire varidzi land yavakagrebha vasiyire varidzi. Ndo zvatiri kuda kuti zvive zvichiitika because dialogue already yakada kumboitwa kuti pakaitwa resolution yeUnited Nations kuti ngavagare vanhu pasi but kunenge kunini kubhatana. So the only way ndeyekuti Israel nzvimbo dzayakaita occupy dzese ngavaite sei ngabvemo vasiyire varidzi vepalestine because the situation of Palestine inenge situation yeZimbabwe yekuti takatorerwa isusu nyika yedu nevapambevu same time uvatanga uchidzvanyirira same time vautirwisa. The only way yatakaita isusu kutora gidi kuti tizvisunungure and we did that. And during my international conference, I always tell the Arab world that if Palestine was in southern Africa, it would have been liberated long time ago. That is because there's a divided rule tactic in Arab people. But the only solution to this war is the Israel, even Jumbeyaga Pambari trial.
Vanga vari mukuru werimwe sangano remaMoslem muZimbabwe, reSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. mapato ari kuchema chema nemafambisirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvakabuda musarudzo idzi izo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino ari kukurudzirwa neSADC kuti ashandise matare edzimhosva ari munyika mukutsvaka kugadzirisa gakava riri munyika rakasimudzwa nesarudzo idzi. Izvi zviri kubva kusangano raSADC Election Observer Mission kana kuti SEOM iro rakaongorora mafambiro akaita sarudzo munyika mugwaro raro rekupedzisira iro rakasvitswa kubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nezuro. Zvichienderana neSection 11 inobata sarudzo yeSADC Principles and Guidelines, Zimbabwe inogona kugamuchira kuridziro yakaitwa nechikwata chakaongorora sarudzo idzi nechinangwa chekuwandudza kubatwa kwesarudzo dzinozotevera, asi haimanikidzwi kuita izvi. Chikwata chakaongorora sarudzo dzemusoro 23 Nyamavhuvhu, icho chaitungamirwa nevakambowe mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaNevas Mumba, chakati Zimbabwe inogona kuzivisa sachigaro webandiko rinoona nezvematongerwo enyika musangano iri reSADC Organ on Politics, Defense and Security nezvekuwandudzwa kwemabatirwo esarudzo kana ichida. Asi gwaro reSADC iri raudza mweye veruzhinji rwevana veZimbabwe avo vanga vakatarisira nemaziso matsvuku kuti kuitwe sarudzo itsva munyika, sezvo SADC yakanga yati sarudzo dzakaitwa munyika aive mahumbwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chakatarisirwa kuti kuchabatwa sarudzo itsva munyika mushure mesarudzo idzi ndevaSimbarashe Mombe Harara. Asi vachitsanangura basa rechikwata chakaongorora sarudzo, muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano wemiriri weAlgeria muZimbabwe vaGibson Nyekadzino vaudza Studio 7 kuti chikwata ichi hachina simba rekuudza Zimbabwe zvekuita. Vanyika dzino vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe, vana venyika yechipikirwa kana kuti mapato ezvematongerwo enyika vanenge vachipokana nezvakabuda musarudzo ndivo chete vangaenda kumatare edzimhosva kuti aite mutongi maenzanise, kwete vabva kure. Asi murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Slim Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti igaro ziva kuti manze yembudzi iri mumabvi, nekudaro hapana chinotarisirwa kubva kana kumatare. Asi mukuru wezvidzidzo zvevanhu kana kuti Academic Manager for the Faculty of Humanities, Phatswana University of Technology in Pretoria, South Africa, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vanoti pakafanirwa kutsvagwa nzira dzekumanikidza Zimbabwe kuwandudza mabatirwo esarudzo munyika sezvo pave nemakore akawanda kusina zviri kushanduka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadzwa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo mutauriri webazi ravo. Taedzwawo zvakare kuti tinzwe kudivi reCitizens Coalition for Change, asi mutauriri waro vaPromise Mukwananzi vanga vasati vapindura mibvunzo yatati tivatumire. Izvi zvimwe chetewo kubva kumunyori ndingati kumushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira, avo tabatawo parunhare vakati titumire mibvunzo yedu iyo vazotipindura, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Nengo nanhatu dzebato reCCC dzamiswa pamberi pemutongi wedare remagistrate reWestern Commonwealth muBulawayo pamhosva yadziri kupomerwa yekubvarura mapepa ekutsvagisa rutsigiro evamwe vavaikwikwidzana navo musarudzo dzapfuura. Asi mutongi wedare vaProgress Murandu vaendesa mberi nyaya iyi kumusi wa18 mwedzi uno. Vamiswa pamberi pedare vanosanganisira vaGift Ostalo Siziva vanove mumiriri wePelandaba. Hurumende iri kukurudzira kuti kuwandudzwa kwedhamu rekariba kwakatanga muna 2017 kuri kuitwa neZimbabwe pamwe neZambia dzakabatana kupere nenguva yakatarwa kuitira kubatsira nyika mbiri idzi kuti dzikwanise kuwana magetsi uyewo zvakare kuwandudzawo nyaya dzehupfumi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavakashanyira dhamu rekariba nemusi wechina gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakati hurumende dzeZimbabwe neZambia dzinoda kuti basa rekuvandudzwa kwedhamu iri ripezwe mukutanga kwa 2025 sezvakatarwa uye basa iri riitwe nemazvo.
Kugadzirisa plant full copper 84% kuti kupere uye tine chivimbo kuti vari kuita basa vachakurumidza kuvandudzwa uku kwanonoka saka tiri kutarisira kuti basa iri ripere panguva dzakatarwa.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto amai Gloria Magombo vati kuvandudzwa uku kuchabatsira kugaiwa kwemagetsi akawanda pamwe nekuona kuti bridge repadhamu iri harichina njodzi.
Kana taimprova the safety of our dam and also we have improved the operation yemagetsi edu ndezvokuti this whole infrastructure, a dam, a bridge, innova ya last for another 50 years to come before we can even do any other major work.
Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwedhamu iri nekuvapo kwemvura reZambezi Water Authority iro rine vanhu vekuZimbabwe neZambia rinoti dhamu rekariba rinogaya magetsi anosvika mamegawati zviuru zviviri nezana kana kuti 2130 megawatts ayo anoshandiswa nenyika mbiri idzi. Mukuru anoona nezvekuvandudzwa nekuchengetedza dhamu iri ari pasi peZambezi Water Authority Engineer Stembikosi Zweli Vanze Mhlanga vati basa riri kufamba zvakanaka uye tarisiro yavo ndeye kuti vapedze basa iri muna 2025 sezviri kutarisirwa.
Anga chaitika chiri kukonzerwa nechimwe chirwere checoncrete chinonzi alkali aggregate reaction inokonzera kuti masimbi aya tiri kutoreplace manje ndiwo abva abhenda. Problem yatiri kugadzirisa yanga ichiita kuti tisava neshuwa kuti dhamu richakwanisa kuita zvinofanira kuti riite zvekutipa magetsi.
Dhamu rekariba iri riri kuvandudzwa nemari yekuamerica inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 294 million United States dollars uye sangano re-European Union kana kuti EU ndo rakabatsira nyika nemari yakawanda. Mumiririri we-EU muZimbabwe vaJobs von Kechman vati sangano ravo rakaona zvakakodzera kubatsira kuvandudza dhamu iri senzira yekudzivirira ndufu dzaizokonzerwa nekuondomoka kwedhamu iri uye magetsi aizorasikirwa neZimbabwe.
Kana dhamu iri rikadhirika hazvive kukanganisa kukwaniswa kwemagetsi chete asi vanhu vanodarika 500,000 vanofa uye vanhu 3 million vanokanganiswa mararamiro avo.
Vamwe vari kubatsira Zimbabwe neZambia nemari yekugadzirisa dhamu iri vanosanganisira World Bank, SIDA nebhanga reAfrican Development Bank. Dhamu iri rakavakwa muRwizi Zambezi kubva muna 1957 kusvika muna 1959 uye rinotakura mvura ine uwandu hunosvika 181 billion cubic meters. Ndakamira Studio 7 kukariba, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo yedare reparamende muAmerica reHouse of Representatives vaSteve Scalise vakadongwa nebato Republican Party kuti vave iwo mutauriri wedare iri anotevera vakabuda makwikwaya nezuro zuva rodoka. Bato Republican Party rakakundikana kugadzirisa kusawirirana kuri mukati maro kuti rikwanise kuwana mavhoti mazana maviri negumi nemanomwe kuti rikwanise kuvhotera Vascalis semutauriri wedare reparamende. Maute United Nations anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo Masere asungwa achipomerwa mhosva yekubata chibharo apo United Nations iri kuti ichaferefeta nyaya dzisina kutsanangurwa dzakadzama dzekusazvibata. Chirongwa chechina chekubaya vana vane makore ari pasi pemashano nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio chakaparurwa nebazi rezveutano nemusi wechipiri svondo rino chapera nhasi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti vashandi mubazi ravo vanga vachishanyira vanhu mudzimba pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende munzvimbo dzinowaniswa utano munharaunda dzavo uye kushanyirawo zvikoro kumisika kumachechi nemunzvimbo dzakawanda dzinosangana veruzhinji vachibaya vana. Vamujire vanoti bazi ravo ranga richitarisira kubaya nhomba vana vanodarika mamirioni maviri nemazana mashanu pakupera kwechirongwa chechina ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakambove gurukota rezveutano uye vave meya weguta rekwekwe Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Urongwa hwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe. Nokuti seZimbabwe emu yedu ndeyekuti makore mashomanana anotevera tive tinodeclarewa neWorld Health Organization kuti tiri polio free country. Kuve tichibaya periodically tichibaya nhomba tichiwedzera kubaya nhomba pamusoro pemaroutine vaccinations atinoita zvakanyanya kukosha nokuti ndopatobata vaya vasina mubvera vabayiwa. Tichibata zvakare vamwe vakabayiwa asi vasina kuresponda zvakanaka kunhomba iyoyo. Vasina kudevelopa immunity kupolio. Saka zvakanyanyisa kukosha. Zvinowedzera vanhu vari immune, vana vari immune kupolio. Zvichiwedzera yatinoti herd immunity yedu kuitira kuti izvo population yedu at large igare iri protected kubva kupolio.
Zvirongwa zviri kuparurwa nehurumende izvi zvirongwa zvamunozoona zvichishanda here? Nekuti tinoona dambudziko rezvirwere zvakasiyana siyana muZimbabwe rinongoramba ririmo asi tichizwa kunzi kwaparurwa urongwa hwakati hwekudzivirira chirwere chakati kana hwekurwisa chirwere chakati.
Ya, zvirongwa izvi zvakasiyana siyana in their effectiveness. Chirongwa chepolio chinoshanda nokuti kana tichinge tavaccinate tawedzera nhomba iyi pakati pevana vedu vese vari muZimbabwe vanokwanisa kubata polio. Tiri kutowedzera herd immunity yedu, tiri kutodzivirira. Zvichireva kuti vana vakauya vakawandawo kuzopamiwa kupiwa nhomba iyi, isu tichi eliminatawo chirwere ichi. Rega ndimenshene kuti izvo chirwere chepolio muZimbabwe chava very rare. Handisi kuziva izvino kuti taane makore mangani tisati taripota a single case yepolio muno muZimbabwe. Saka zviri kutishandira zvepolio. Zvirwere zvinosiyana siyana. Ne effectiveness yenhomba dzainosiyana siyana asi yepolio indona unge inonatsa kushanda zvakanaka.
Pari zvino nyika iri kunetsekana nechirwere chekolera, pane urongwa here hwamungati dai hurumende yaita kudzivirira kana kupedza dambudziko iri kamwe chete?
Kudzivirirwa kwenyaya yekolera kuna paviri. Tikasagadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika, tikasapedza urombo huri munyika, tikasapedza nyaya yemvura isina kuuchikwa zvakanaka, isina kuchena, tikasapedza nyaya yetsvina dzizere mumadhorobha medu munyango kumarizevha, tikasagadzirisa nyaya yezvimbuzi kuti tsvina yese ipinde muchimbuzi isangopararire mumusha wedza mutaundi kana kuti muruzevha. Tikasagadzirisa izvozvo hapana zvatiri kuita, korera inongoramba ichingodzoka. Korera chirwere chetsvina. Tinofanira kuwedzera zvakare nehealth education, nyaya yekugeza maoko, nenyaya yekuona kuti tiri kudya zvinhu zvichipisa, nyaya yekubhoila zvinhu nemvura yatinonwa. But education haishande kana mama fundamentals asipo. Kana vana vasina mvura yacho yekugeza, education haina chainoshanda. Saka hurumende ngaigadzirise economy, korera chirwere chevarombo.
Avanga vari vakambuye gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vave meya weguta rekwekwe Dr. Henry Madzorera vari parunare mukwekwe nestudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino chine nyaya inosiririsa yekushaya kwemuimbi wechidiki ane mukurumbira aiimba musambo weAfropop Garikai Munashe Mapanzure aizikanwa nevazhinji nerekuti Gary Mapanzure. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Kuchaura kudai zvinenge zvichirema vatofambidzana nekutaurira.
Gary ashaya mangwanani anhasi ari muchipatara kumasvingo mushure mekuita tsaona nemotokari nezuro manheru mumugwagwa unobva kumasvingo uchienda kuBait Bridge.
Kune chiedza matakanga kare anyaradzimwana.
Gary akakurira muchitendero umo vabereki vake vaive vafundisi uye ndimo maakatangira zvekuimba pamwe nekukudza tarenda rake. Akapinda chikoro kuKyle kusvika apedza zvidzidzo zvake zvesekondari. Akazotanga basa rake remumhanzi mukupera ka2017 apo akaburitsa kambo kake kekutanga kainzi Wapunza. Ako kakaonekwa nevanhu vakadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 miliyoni padande mutambi reYouTube. Muna 2018 akawina ndokuva wechigumi mumakwikwi eEmpower Africa Peak. Akave muimbi wekutanga kubva muZimbabwe kuwina mumakwikwi evaimbi aya kuburikidza nechirongwa yechigere akaburitsa Slow iyo yakaiswawo paYouTube neveEmpower. Muna 2019 akadomwa kuti awane mibairo ine mikurumbira yeAfrima muchikamu cheBest Artist Duo kana Group in African R&B and Soul nekambo kanonzi TV Room kakaita naHilzi. Mumwe wechidiki anobatsira vaimbi saachipanga mazano uye ari maneja womumwe muimbi ari kusimukawo zvine mutsindo Sarungano vaEugene Museredza vanoti indastiri yemagitare yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaGary.
Tikurwadziwa nekufa kwaita this young and promising artist. Accident chinorwadza nekuti you don't see it coming. Sasa nekurwadza kwekuti tinotoprepare kuti azorora. But this was a young man, angane energy, achi breaka mabarriers, leads around Zimbabwe and also this country, to motivate even nevamwe kuti music is actually a business, it's actually a career. We hope his family is comforted.
Umwe womuimbi wechidiki Bernard Betera anoti kufa kwaGary kwasiya vende muindustry yavo yemimanzi.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti nekurasikirwa kwataitwa nemuimbi wedu anonzi Gary Mapanzure. Ndinongoti chetese ngatichemei netariro inzira yedu tese. Saka tinongoti nematambudziko nyika yese nematambudziko Africa.
Gary akaita zvidzidzo zvearchitectural design kuNorth China University of Technology akazotamira kuLondon kwaakanga ave kushanda nekambani yemimhanzi yeRunner Beat Music. Akagarako achibika mimhanzi nemavhidhiyo ndokuzodzoka kumusha mugore rakapera. Paitika tsaona anga aina hanzvadzi yake nemuzukuru wake vese vafa mutsaona iyi. Jini Evans Zininga West Studio 7 ndiri mu Washington.
Are we staying single? Are we staying riddles? You gave me your heart, I borrowed yours. Let's blame me though. What's with all that essay? Have you left me though? I'm still standing in the...
Tinoti muri yaGary inyaradzwe. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa gwaro restadic rekupedzisira riri pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe pamwewo nehondo yeIsrael neHamas. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai maoko aTaboka Ncube achikupai nhau muririmi rweIsindebele. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithano mhlaka 13 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented U.S. fighter aircraft squadrons in the Middle East. The U.S. Department of Defense stands fully ready to deploy additional assets if necessary. So make no mistake.
Imelika iti izinigele ukusekela Israel ngakho konke okudingakalayo ngalesi sikhathi ilisana lebutho le Hamas.
So namhla uqalisile yecriminal in South Africa uqalisile isithethi siyabiza ama-witness zawo angu-2 sukusele i-witness eli-1 umuntu akakomplainant. So imeta i-postponed to the 17th of November.
Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha awe-CCC agoqela amalunga edalela ephalamende amabili kanye lamakhansila amabili kudluliselwe phambili. Umbukiso wezokwethekelela owehlanganisa nganayi World Tourism Expo 2023 ungene kulanga lesibili namhlanje eZimbabwe International Trade Fair ngoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Imelika ithi izinikele ukusekela Israel ngakho konke ekudingayo ngalesi sikhathi ilisana lebutho le Hamas elihlasele ngomgqibelo edluleyo. Umphathi ntambo wezomvikela eMelika umnumzana Lloyd Austin ukhuluma ngosekelo abaluphayo ese-Israel.
The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented U.S. fighter aircraft.
Ibutho lethu elilezikebhe zempi ezinkulu selifikile kulindawo likhokhelwa isikebhe esikhulu kwedlula zonke zisemazweni omhlaba. Njalo ibutho leMelika lilungiselele ukuthumela laloba iziphi izikhali nxa kungaba le ndingeko. Ngakho iMelika izabona ukuthi i-Israel izathola konke kudingayo ukuzivikela ngoba i-Israel ilelungelo lokuvikela izizalwane zalo. Lesi yisikhathi sokuthi kube lokuvikeleka hatshi ukuthi thibala. Sizaqhubekela phambili sikhuluma labangani bethu abakulindawo. Njalo sibona ukuthi konke abakudingayo kuyafika e-Israel.
Rapidly flowing into Israel. That includes munitions and air defense capabilities and other equipment and resources.
Lo ube ngumphathi ntambo wezomvikela eMelika umnumzana Lloyd Austin ekhuluma ese-Israel. Abokholo lwesi-Islam eZimbabwe bona bathi kumele kube lokuthula ukuze kuvikelwe uZulu ongelacala. I-Studio 7 ikhulumene lomkhokheli webandlaleli elobhengula kobulawayo uSheikh Bilal Gwenzi owenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Kalo impilo eyenzakalayo ngeyokungcindezela, so yo umbono silawo thina njengamakholwa.
Ye, lapha libona ukuthi kuyini okungaphathisi ukuthi kulungisiswe lolu daba?
Ukuthi udaba lulungisiswe, hamba. AmaPalestina kumele bevisele ilizwe lawo.
I-Israel siphindisela ithi yona iHamas lePalestine akube kusehlukaniswa kusaziwa ukuthi ibutho abalihlaselayo ngeleHamas aso lePalestine likubona njani lo?
Ngoba nje banaku lobungcindezeli lapha into ekhona ngokuthi hey singasikhalela ukugcina kwempilo zabantu abantu abalahlekelwa zimpilo ngoba abantu aba-innocent yowasebenzisa. So into ekhona kuphela ngeyokuthi hhayi impilo engiyokungcindezeli sibili ngoba umuntu owabizwa ukuzohlala endlini yesithi indlu yomikazi into ekhona ngokuthi aluba kube lokuthula yikho siyokukhulekela ukuthi kube lokuthula.
Lo ngumkhokheli webandla lesi-Islam elobhengula kobulawayo uSheikh Bilal Gwenzi owenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. AmaJuda eZimbabwe wona akhuthaze ukuthi kungaliwa kukhulunyiswane. unobhala obona ukudlelana lamanye amazwe kunhlanganiso ye Lemba Cultural Association umnumzana Thakava Fira Joe uxoxa le Studio 7 ngalolu daba.
Dambudziko guru ririko nderekuti ihondo yakabva dzakare kwakune vagari vechijudha vaigara muIsrael.
Udubo olukhulu olukhona ngolokuthi yimpi eyaqala kudala kwakulabantu besijuda ababehlala Israel, kodwa udubo olukhulu ngolokuthi kwaba le nguquko ngomnyaka ka-1947 abaningi asebezibona bengabanikazi balindawo njalo bengamakhola esijuda ayisibo banikazi bayo. Ngakho-ke kufanele abantu babonisane ukuze abanikazi bendawo abesijuda bavunyelwe behlale endaweni yabo. Thina sikhathana ngoba sabuya sazohlala e-Africa kodwa singamajuda ansundu. Esikukhuthazayo ukuthi abantu bakhulumisane kube lokuthula.
Isu tiri kure hongu tingabe tine origin yakafanana nemajuda ekuIsrael, asi takazomaijineta tikasetla muAfrica and tiri mablack Jews. Isinongohopa kuti vanhu vange vachitaurirana nokuti hondo dzese hadziperi nekuti.
Lo ngumkhokheli webandla lesi Islam elobhengula obekhuluma ngokudlelana le ngodaba lolu engumkhokheli umnumzana Sheikh Bilal Gwenzi wenhlanganiso ye Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Unobhala obona ukudlelana namanye amazwe kunhlanganiso ye Lemba Cultural Association umnumzana Thakava Fira Joe uxoxele Studio 7 abokholo lesiKristu bona bathi kufanele kukhulekele abantu ababhekane lodubo lolu. Umfundisi Lizwe Moyo owebandla le-Baptist khonapha eKansas eMelika ukhuluma le Studio 7 ngalolu daba.
Izimpi ziyahlupha kufana lasemakhaya ethu. Impi emakhaya asekubizi njengokuthi yimpi, kodwa ke ukwehlukana kwemibono even emulini kuya ngokuthi wena okwenzayo ubonengani umalume uyasekela kumbe umama uzasekela kumbe ubafundisani ku-involva abanye abantu abaningi outside of linalo babili elithiyanayo embonweni lowo. Engiya kukho nanko impi ekhona phakathi kwe-Israel nase-Palestine. Ayisiyo mpi ye-Israel le-Palestine, yimpi egoqela umhlaba wonke ngendlela ezithiyeneyo. Amazwe wonke omhlaba alo alesabelo, singabe kuyisabelo esi-expressed or not expressed, kodwa ke kule opinion ekhona. This is an opportunity special for Christians ukuthi benze umehluko in their own way wherever they are.
Lo ube ngumfundisi Lizwe Moyo owebandla le-Baptist ekhuluma le-Studio 7 eseMelika. Siphinde saxoxa njalo lenzalwa yeZimbabwe eseTel Aviv e-Israel uVivian Nomalanga Bebe ngalolu daba.
Isimo asisisanga ngendlela okwenzeke ngakhona ngoba manje kukhanya ngokuthabaquma abantwana intamo like abantwana abangasika futhi kanje, kodwa angikawaboni ama-video akhona. So nje isimo sakhona nje lokhu nje kusukela Saturday, ayi imoya yethu phansi nje, wonke umuntu nje phelisele ukuthi khona into eyenzakeleyo nje, kukhona igazi elichithekileyo nje kumina.
So lapha liphila njani? Ukudla kusakhona, liyakwanisa ukuyathenga ukudla na?
Hayi khona like kukhona izitolo ezivuliweyo ezivaliweyo eziningi lezi zempahla lamamodu lanofenisha, but okokuda ayavula ama-supermarket noma kuvula ambalwa la amakhulu.
Ye ukusebenza ke kuyasetshenza yini?
Hayi ukusebenza yonke into ngathi like abasebenzi abantu ngoba abanye bensizo akade besebenza 8 hours besithi manje basebenza 2 hours. Ilokho nje okokuthi ngeke kuvele kuvalwe ngci yonke into, but I think imbangela yakho kakhulu ukuthi abantu bala abaningi yilaba angazi ukuthi ngesintu ngakubeka ngokuthi lama-reservice. So makunje vele abantu abaningi emsebenzini babe bevalile
Manje ngokwenzakalayo konke lokho alesabi na.
Hayi, bangamazi ngaphandle mabethaya wona ama-rockets lawo, but eqinisweni ukuphepha siphephile, bayakwazi ukubavikela abantu babo laba bantu.
Awuzange ngicabange ukuthi ubuyele ekhaya.
Hayi, hayi, okwekhaya hayi, ngoba ngiboni ngathi intephile ukudlula ekhaya mangila noma kuliwa. Mangabe sokuthiwa sokunzima kulama-bomb shelters, kodwa for now isimo sakhona I think ibe singakafike kuthini, especially thina ngapha because mina ngisethela zini isimo besisike ngale e-South Ashford. Vele la okuhlala khona izinsinyeni nomdaleko la e-Israel uyakhonisa abantu izithalo ukuze ukuthi
uhulumende yena oweZimbabwe uke wazama ukuthi axhume abantu beZimbabwe yini khona ngapha.
Ngikubona iningi nje ngithunyelwe lana ngomunye umzala wami, but thina asina embassy na, so vele angiboni ukuthi mabengasaxhumana nathi bayaxhumana nathi njani ngoba asila embassy.
Lo ube ngunkosikazi Vivian Nomalanga Bhebhe, inzalo yeZimbabwe eseTel Aviv e-Israel, exoxa leStudio 7. Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha awe-TCCC agoqela amalunga ejale lephalamende amabili kanye lamakhansila amabili kudluliselwe phambili namuhla ngoba umthethwandaba ubungakabi lobufakazi obaneleyo njalo omunye umfakazi ubeloba imihloliso. Abasola bamise umthethwandaba kamantshi okwesithathu e-Western Commonwealth kobulawayo besethe samacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho olusanda kwedlula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umthethwandaba wawuphe ophenya icala umnumzana Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Gift Ostalos Ziva, umsekeli wesikhulumi sebandla le-CCC njalo emela ithabalala phelandaba edale lephalamende, wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchasisa ngokwenzakale namhlanje ngecala leli.
So namhla uqalisileyo ye-criminal insult yeqalisileyo isithethi siyabiza ama-witnesses awo angu-2 sukusele i-witness eli-1 umntakacomplainant. So i-matter i-postponwe to the 17th of November ngoba kathesi uyabhala ama-exam umntwana wesikolo. Elesibili liyabuya mhlaka-1 November for allocation of a trial date and sizanikwa ama-state papers. So mhlaka-1 November
usiziba wetheswa elinye njalo icala elehlukileyo elokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos elilokhe lisaphenywa. Umamangala kucala lokudatshulwa kwamagwaliba okhetho uMamoyo utshele idale ukuba loba ubufakazi abuphileyo bungahambelani lecala alethesa amalunga e-CCC amalungelo akhe ephulwa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Zodwa Moyo uthi uyamangala ukuba ibizo lakhe likhona kungwalo zedale zamapholisa kodwa kakho kungwalo ezimbophisayo ecaleni lokuthethisa uMamoyo.
Vele ngiyamangala nxa kuthiwa ngizwa ibizo mina ngazange kwenze njengalokhu ngoba lapho noma kwenzakala angangizwa abantu abahlabela ngontongo ngoba kwakuhlalela iredio. Iredio le yayihlabela mina ngokufika kwami ngakubona ukuthi vele sasingasekho le street ngisho neso ngiyamangala nxa ngiphunyiswa kulelo lizwe kuthiwa igama lami ukuthi ngenzwe namkwazi.
Amalunga edale lephalamende amabili awe-CCC usiziba lomnumzana Sarenda Kopoikulu omela iBulawayo Central edale lephalamende lamakhansila abalisa u-Elderman Ernest Rafamoyo, uThendai Masocha, ukhansila ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokhansila ka-Ward 13 uLovewell Mwindwe babotshwe kumaviki asanda kwedlula amapholisa eCity badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo. Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho esithi umela iCCC kodwa leli bandla lithi alimazi omunye umamangala kumacala abasolwa laba ngunkosazana Sibongile Ndlovu lomntwana ophakathi kokuloba imihloliso. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umbikiso wezokwethekelela owehlanganani sanganayi World Tourism Expo 2023 ungene kulanga lesibili namhlanje eZimbabwe International Trade Fair Hall kobulawayo, lapho inhlanganiso ebona ngokutshala imali kwezamabhizimusi ezweni iZimbabwe Investment Development Agency iqale uhlelo lokuxhumana kwabazotshala amabhizimusi ebulenjini.
Emizameni yokukhulisa ibhizimusi lezokwethekelwa, unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe uchaze ukuba uhulumende usethumele abazamela ilizwe kwele China, iRussia lakwamanye amazwe ukuze kwengezwe inani lezethekeli labalesifiso sokuzotshala imali elizweni.
Isakhobelo chenjika izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe. Ubana nxa bele-lenzi kumbe balamabhizinisi abo angenamali bebebehluleka ukuwaphakamisa, bengawafaka ngeplatform yeziga sesizabadingela ama-investors okubametha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu oza-investa uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzaphakamisa ngokwenza i-contract yokumaneja ibhizinisi yakhona.
Umgcinisihlalo wezida umnumzana Busisa Moyo uthi bakhangelele ukukhuphuka kwenani lezethekeli labazosungula amabhizimusi.
Aku-investment izinto ziqhubeka kuhle, sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso ngijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe. Asikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency, siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, tourism sector, manufacturing sector njalo.
Unkosazana Barbara Rozwi leziphathamandla zogatsha lwakhe ngabanye abakade bekhona embukisweni walonyaka owehlanganani sanganayi World Tourism Expo, lapho abanxuse abathengi lezethekeli kunhlanganiso labatshali bemali ukuba baze eZimbabwe, lilizwe elilokuthula nabantu abahle. Umbukiso lo uyaphela kusasa, njalo ababukisayo bathi bayasuthiseka ngezinga labathengi abangene umbukiso walonyaka. Lonyaka amankampani aphose afike amakhulu amane 375 abukisa ehlanganani sanganayi World Tourism Expo 2023 awemazweni agoqela iZimbabwe, iMalawi, iSouth Africa, iBotswana, iRwanda le-Iran kanye labathengi bamabhizimusi abasuka emhlabeni jikelele abedlula amachumi amathathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amankampani aweZimbabwe aphume ngobuningi ukuzodinga ibhizimusi embukisweni oweGlobal Expo owenzela eHavron kwele Botswana kuyona liviki. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba sibi kumakampani amaningi kweleZimbabwe. Intathela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
ama nkampani angamachumi amabili lane i-24 angene umbukiso we-Global Expo oqhutshelwe edolobheni le-Gaborone kusukela ziku-11 mfumfu usiyaphela ngomgqibelo mhla ka-14 mfumfu. Amankampani la angaphansi kwenhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezilungisa impahla efana lokudla kanye nezembatho, inhlanganiso ebona ukuthuthukisa ezamabhizinisi kwele-Zimbabwe yezimtrade yiyo encedisa amankampani la ukuthi abukiswe e-Global Expo. Unkosikazi Nozipho Maphala wezimtrade uthi inhloso yokubukisa e-Global Expo ikuzama ukudingela amankampani awezimbabwe imkambo etshiyeneyo phandle kwelizwe.
La makampani ahlukeneyo abanye benza ngokwe-provence itself, abanye benza ngokwe-social material, processed foods, horticultural produce kanye lama-sectors. Ekuhambeni kwethu sibone ukuthi kule demand for izinto ezenziwa ekhaya kakhulu wona la ma-processed services lama-sectors engiwaqambileyo. Ngakho-ke sibe sakhangelele ukuthi sibadingele ama-market lapha okungathengwa khona izinto zabo. Sike sathi ngo-2018 sayenza i-survey sabuzisisa ukuthi eBotswana kuyini angabe bekuswela esingakuthengisa kuvela eZimbabwe.
Umaphala uthi kulezivumelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ezenza ukuthi kube lula ukuqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe omabili.
Sifinda futhi sifele sivumelwano phakathi kwethu eZimbabwe nasehulumende yaseBotswana esikubiza sekuthi i-bilateral trade agreement esivumela ukuthi esikwenza eZimbabwe nokwenziwa eBotswana singathengiselana ngentengo eziphansi zezithutha amajuice nama-tariffs ezenza ukuthi abantu bakhone ukuthi bakuthenge ngentengo ehlileyo. Lo nyaka sikhangelele ukuthi sihlangane lama-market lama-buyers amaningi avela endaweni ezitshiyetshiyeneyo. I-Global Expo siyinkundla esikhulile esivikela amazwe amaningi ababuya ukuzodinga lapho abangathenga khona into ezihlukahlukeneyo.
Omunye okade ebukisa i-Global Expo unkosikazi Violet Mute olenkampani enza impahla ngesikhumba koBulawayo uthi balethemba lokuthi ukuba khona kwabo eBotswana kuzathuthukisa ibhizinisi yabo.
I was able to bring the feeling and get into a men's field because
ngiyathaba ukuthi njengomuntu wesifazane ngayenelisa ukungena kubhizimusi yezikhumba ekade iyindawo elabesilisa kakhulu. Ngiyajabula ukuthi ngenelisa ukusungula inkampani le njalo silethemba lokuthi sizathola ibhizimusi kweleBotswana.
Owezimbabwe ohlala eBotswana ungene umbukiso we-Global Expo Mnumzana Isifas Chuma uthi ujabulile ngakubonile amankampani wekhaya wona aphume ngobuningi, kodwa uthi isimo somnotho silakho ubuyisela emuva ezinye inhlelo uma amankampani ethe athola ibhizimusi kweleBotswana.
I-consistency in-business iqakathekile. Abantu abafuna ukuthi ubatshengise i-product lamhla kusasuzwe imidoro ukudayi ngisazama sathini lohlukhonapha. But engubonayo ukuthi i-approach yezomthetho ukuthi bathigrow i-forex market, foreign market kakhulu ngoba yikho kuzabasiza ukuthi i-production layo ikhule. Ngoba ekhaya ama-projects la athengwa ngentengo ngezimali ezishiyeneyo but lapho yabukwazi ukuthi uya-guaranteed on foreign currency.
Umbukiso we-Global Expo wavulwa ongosemthethweni umongameli uMokgweetsi Masisi wakweleBotswana ngolwesithathu lapho atshengise ukuthokoza ukuba namankampani weZimbabwe ebukisa ngobuningi. Amankampani amaningi abhekane lobunzima bokwenza ibhizinisi ekhaya lapho okungela ukuhlalisika emkambo wemali okugoqela ukusetshenziswa kuhlobo lwemali lwama-bond notes. Umbukiso we-Global Expo ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi AFTEC as a springboard for improved intra-Africa trade. Kukhangelelwe isivumelwano esingaphansi kwenhlanganiso ye-African Union sokuthuthukisa ibhizimusi kuzwekazi le-Africa ese-African Continental Free Trade Area. Ngomqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron ngoleBotswana.
Kuli viki kuhlelo Woza Fridays lomculi wengoma zokholo uMinenhle Dube odabuka eGwanda. Kulezinsuku ucula esePretoria kwele South Africa ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Zelo 1986 emajonde neGwanda asizembali yakho ngamafitshane mini.
Angikhulele eGwanda ngafunda khona owamanje ngomsebenzi sePretoria. Ngiqale ukuhlabela ngisasemncane eprimary school bengiyingxenye yesuphaya nasesecondary school njalo nasesontweni bengiyingxenye yechurch choir. Ngijoyine amanye amaqembu ezomculo ne-arts eGwanda ngikhula ngafoma namanye ama-groups esicula nje kuma-functions amaningi emfeni, emichadweni nama-competitions amaningi saze sayafika ku-music crossroads.
Akutshele abalaleli ngalo mculo wakho ulamandla kanje amangaki njalo ingoma lezi zibhalwa ngubani?
Ngilengoma ezingu-13 okwamanje. I-album yami yokuqala ngayirekhoda ngo-2019 namanye nje ama-singles ebengilokhu ngiwarekhoda. Lo nyaka ngirekhode ama-singles angu-3 engiwalontshe a few weeks back. Ingoma eziningi ngiyazibhalela, then kunezinye nje ezingama-folk songs, ama-chorus engiwengezelela amagama.
Kuthandela ukucula esemncane umini enhle uthi kukhona abamenza waba nomdlandla wokufuna ukucula ingoma zokholo.
Abaculi inspired me endleleni yami yomculo wezokholo, abafana lo Rebecca Malope, u-Ivy Kombo neMahendele Brothers. Okwamanje ngisizwe ngabanye ngemibono endleleni yezomculo yokholo abafana noCarol Muzambi noBlessed Madora. Emculweni wami okwamanje ngisebenza noproducer abamuthi nguDiva Size.
Njobe umculo wakhe uyatholakala abalaleli. Limfakele izandla, limlandele njalo nemakhathini okuzilibazisa. Bathele Madube.
Ingoma zami zitholakala ku-YouTube okwamanje, lingafika khona. Njalo sine-Facebook page, lingasilandela. Sine-TikTok and sisazongena kwamanye ama-platforms.
Bethi gwetshisela nomini Njobe kusirhoza uzo Friday namhlanje esiphokelela umculo wakhe wengoma zokholo. UNkulunkulu alilondoloze lonke libe lempela sobe enhle igama labo yenza Jesus Banda.
Sibonge laphana uEzra Chisas Banda osiphe uhlelo Woza Friday. Sizoza njalo uhlelo lolu ngempela nge Friday elandelayo. Kuliviki kuhlelo ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukulwisana okuphakathi kwe-Israel leqembu lebutho labele-Palestine ele-Hamas kanye lomumo wezombusazwe eZimbabwe. Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IMelika ithi izinikele ukusekela i-Israel ngakho konke okudingekalayo ngalesi sikhathi ilwisana lebutho ele-Hamas. elihlasele ngomgqibelo owedluleyo. Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha awe-CCC agocela amalunga edalele parlamenti amabili kanye lamakhansila kudluliselwe phambili. Silugqiba ke lapha lolu hlelo, igama nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.